Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikunguru 3, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Masoko avasanyatso kutekaiti Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remitemo.
Mutungamiri weZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe, voshorwa nekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti vanopikisa havasi vakatungamira nyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvine chivimbo chekuti makurukota ehurumende atora mhiko munyika iyi nhasi haasi kuzozviomesera. Vakaremara vanoti vari kusarurwa munyaya dzeminda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato anopikisa uye masangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru mashoko ari kubuda pavhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande anonzi akataurwa nemukuru wemauto eZimbabwe National Army, Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe pamusangano webato reZANU-PF kunyanga North, vachiti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonge amera nyanga uye vanogona kuita zvekumanikidzira vanhu semukuru wemauto kuti vavhotere bato iri. Bumbiro remitemo renyika haribvumidzi mauto kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vasanyatwe mbune kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi tabata mutauriri wemauto Colonel Alpheus Makotore avati havataure nezvezvinhu zvinenge zvichitenderera pamadande mutande. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano anozvimirira oga reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo.
Masoko avasanyatso isu peCrisis in Zimbabwe Coalition masoko akatishungurudza nemhaka yekuti zvavakataura izvo zvinopesana nezviri mubumbiro redu remitemo iro rinoti vechiuto vanofanirwa kushanda vasingasarudzi kana kumiririra bato rimwe chete pamapato ese anenge ari munyika, asi kumiririra zvido zveruzhinji rwevanhu kana kuti zvido zvenyika. Atingati pachirungu manational interest.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei chaizvo apa vakubala kugadzirisa nyaya?
Nyaya tiri kukurudzira kuti parliament yedu nemamwe mainstitutions atiinawo muno munyika anosapota democracy tikukurudzira kuti vange vachitarisa nyaya iyi, asi zvikuru seiwo tiine chichemo kuoka resadhaki kuti tagara tichiinyunyuta nenyaya yemabatirwo anoitwa basa nemauto mamwe vemuno muZimbabwe, zvikuru sei vanenge vaine zvidanho zviri pamusoro ivava. Vanopedzisira vakubuda musaga kana vachinge vafarisa vosvika pakuzoita zviri kunze kwebumbiro kana kutaura zviri kunze kwebumbiro remitemo zvinopesana nezvinodiwa nebumbiro remitemo. Saka tichifunga kuti isusu sadhaki itabatiridza kuti nyaya yeZimbabwe itaurwe zvakanyanya pomburitswa nyaya yeDelephant in the Room inova mauto edu enyika kuti anga achisiya kuona zvinhu zviri partisan omira nemainterest enyika. Izvi zvinogona kutibatsira kuti ramangwana renyika ino rive rinobudirira zvakare, mitemo inge ichitevedzwa mukati menyika ino.
Sema onire nyuchi chinopa kuti mauto arambe achipindira munyaya dzezvematongerwe nyika takamboona mushakabvu general zvinavashe vachitaura ivo kuti hapana munhu asina kuenda kuhondo anotora nyika kaona vachiwenga vachitungamirawo mauto kupidigura hurumende yavamugabe takaonawo ivo vamunangagwa vachitombodomawo general Valerio Sibanda kuti vave nhengo yebato ravo mupolitbureau kunyange wangu ari mukuru wemauto
izvozvo zvinotishungurudzawo isusu ndosaka takaramba tichitaura nyaya nemilitary reform muno muzimbabwe nekuti tinozoona kuti vazhinji vacho vanopedzisira vaane mainterest ari personal opedzisira mainterest iyayo ava kudarika mainterest ari national
mutauriri werimwe sangano rinomirira masangano akazvimirira oga recrisis in zimbabwe coalition vamavelas kumalo vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Nengo dzedare remakurukota muSouth Africa dzatora mhiko nhasi mudare reparamende kuCape Town pamberi pemutongi mukuru wematare Justice Raymond Zondo. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakamanikidzwa kuumba hurumende yemubatanidzwa sezvo bato ravo reANC rakakundikana kuwana mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kuti riumbe hurumende riri roga. Kubazi rezvemukati menyika, Valion Schreiber vebato reDemocratic Alliance kana kuti DA ndo vave gurukota vachitsiva vaAaron Motsoaledi veANC ava vainge vari mumatare kwenguva yakareba vachida kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit zvidzoserwe kumusha. Asi zvizvarwa zvezimbabwe zvinofunga kuti zvinogona kunge zvapona nepasaka reshumba sezvo bato reDA ragara richiramba kuti vane magwaro eZEP vadzoserwe kuZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata sachigaro esangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda kuti tinzwe maonero avo.
Nemaonero atiri kuita tikuona kunge zvichaitika ndezvekuti avo vanobva kumapato anofanana neDA vakaita sana Minister of Home Affairs tinoona kuti vanenge vachatevedzera mitemo yavakaita pane zvichifambidzana nekuti ivo vanofungei nezvevanhu vanobva kunze kwenyika sezvatanga nhasi vamioni vachitaura vana vaminista vehome affairs kuti mapemiti ese anofanirwa kuti akurumidze abude nguva akatirango vakareba nekuti chimwe chinoneka ndechekuti mapemiti akawanda ngasinga. Tinoona zvakare kuti vamuchanedzi vadzokera kuya kuhei vanga vagara vari tanga tichibva navo tisatasvika pana 2019 munyaya yekuti zvizvarwa zvekunze kwesouth africa zvanga zvichinetseka kuti zvoende kuchipatara vasingabatsirwi nekuti vanga vachisangaurira bhadhari vasati vanorubatsiri saka tofunga kuti nyaya iyeye yaakuzotanga zvekare.
Zvino nekuwanda kwakaita zvizvarwa zvezimbabwe musouth africa zvochiitawo sei kuti ugaro hwazvo hurambe hwakati tsvikiti munyika iyi?
Zvatinotarisira ndezvekuti ugari chaihwo tinoona kuti tichatombonzwa kuti minista vatsva vehome affairs vachaita sei nekuti vana vezimbabwe vanga vagara vachingorarama nematambudziko iwaya asi ranga ranetsa zvikuru idambudziko remapepa aya uye pane vanhu vane kodzero dzekuti vashande mapepa abatsire asi vasingachagoni kuendera mberi vachishanda vachiwana zvese zvavanofanirwa kuwana sekuvhura mabank account nekurenewa madrivers license nemapepa emotokari nekuti pese pavanoenda vanenge vachisvika vachinzi kuti mapepa enyu akaita aya haana kugadziriswa.
Kana muine mazwi amungape zvizvarwa zvezimbabwe zviri muSouth Africa mungavakurudzira zvipi panguva ino?
Chatinokurudzira ndechekuti zvizvarwa zvemuzimbabwe vaya vanga vane masailamu vamwe marefugee nekuti pane vakawandawo vari munyaya idzodzo dzemasailamu nemarefugee amwe anga atoexpire kuti ngavamutsigire chero vanga vasina kumudzira nenguva nematambudziko anga aripo nekuti tanzwa minister of home affairs vachitiwo aiwa vachashandira kuti home affairs ishande zviri pamutemo uye iite zvinhu nekukurumidza kana minista vachitaura chokwadi kuti vachatevedzera mutemo tinoona kuti nyaya yekuti vanhu vagarisa nguva yakareba muno musouth africa ingangochinja iite kuti vanhu vapiwe mapermanent residence.
Vanga vari sachigaro vesangano reAfrican Diaspora Forum Dr. Vusumuzi Swanda vari parunhare kuJohannesburg South Africa naIvan Zininga weStudio 7. Mamwe madzimai akaremara ari kuchema chema kuti ari kunyimwa mukana wekuwana minda nzvimbo dzekuvakira dzimba kana mabhizimusi zvopa kuti vagare vari vekupema vasingawane mukana wekuzvisimudzirawo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nemusi wesondo pamusangano wekukurudzira kuti kodzero dzemadzimai dzekuwana mimba dziremekedzwe, mukuru weZimbabwe Women and Corruption Trust kana kuti SWAT amai Sandra Vimbai Matendere vakati madzimai akaremara ari kusarudzwa pazvirongwa zvekugoverwa kwenzvimbo dzekuvakira vachinzi havana mari yechibatiso.
Nyaya dzakabuda ipapa ndedzekuti madzimai akaremara anowanzotarisirwa pasi sezvo vachinzi havakwanisi kuzvimiririra uyezve havana kwa vanokwanisa kuzowana mari zvinozoita kuti vatarisirwe pasi varege kuzopiwawo mikana inonga ichipiwa vamwe, masawo orasirwa kuri panonga pachinyoretsewa vamwe kuti vagokwanisa kuwanawo mastenzi.
Muimbi muzvare Deutrich Manyepo uyo akaremara gumbo anoti ave nenguva akamirira kupiwa pekuvakira kunyange akanyoresa zita rake sezvinokurudzirwa.
Ndatiwo nenguva yakareba handichatombozini, have lost count. Ndatiwo nenguva yakareba asingatomboiti zvingo nziri pa waiting list, akakuisa pa waiting list saka chazokufonera kana pande lend, but then apatomborina kana reply. Ndakangomirira izvizvi
ngarunomirira kodzero dzevakaremara remasingo Albinos Trust muzvare Agnes Grune vakurudzira makanzuru kuti vavasiyirewo chimwe chikamu parutivi.
Saka tiri kuti isusu pari kupiwa minja, pari kupiwawo mastenzi, pari kupiwa misika nemakanzuru edu, ngavaisewo kota system kuti kana mastenzi ari 20, 5 wakaenda kuwomen with disabilities, 3 akaendawo kuwomen with disabilities, tikwanise kuita, tikwanise kushanda. Nokuti vazhinji vedu titori mabreadwinners kudzimba dzatinogara, titori mabreadwinners mumafamilies edu, saka tinodawo kuti tiwane pakasununguka pokuti tigare.
Asi vachipindura meya vedhorobha remasvingo vaalec tave vanoti vanoremekedza vakaremara uye pose pavanotengesa nzvimbo dzekuvakira dzimba vanovasiyira zvikamu 10 kubva muzana.
Sekanzvedu yeguta remasvingo takaona zvakanaka kuti zvakakodzera kuti every time patiita allocation yemanew residential stands tinopa chikamu chimwe chatoti it will reserve 10% of those stands towards people living with disabilities. Saka tinokoshesa zvikuru vanhu vava manorema, and it will also be going to be my driver kuti ndirorosvira kuti dei tatowedzera chikamu ichocho from 10% to 15%.
Pastor Kava Mugwadi vaimbova mudzidzisi uye vasingaoni vanoti madzishe nemasabhuku anofanira kupa vakaremara mukana nekodzero yavo.
So tinokurudzira madzimambo namasabhuku makanselers edu mumadhorobha pose pose kuti vasasiyawo madzimai akaremara pazvirongwa zvine chokuita neland, ingava yekurima, ingava yemastend pokuvakira, ngavavapiwo mukana.
Mukuru webandiko rinoona nezvevakaremara mubazi rezvemagariro evanhu munyika Dr. Christine Peter vanoti urongwa hwenational disability policy unosimbisa kuti vakaremara vasasarudzwe pakuwana kodzera dzavo.
Tine mutemo wenyu wedu, bumbiro remutemo wedu ratingati policy yatinoti national disability policy. Saka policy yedu iyi inotiita kuti tive negwara ratinotevedzera pane zvese zvingava zverudzidzo, zvingava zveutano, zvingava zvakasiyana siyana.
Asi vakaremara vakawanda vanoti kunyange urongwa uhu huripo, mapazi ehurumende pamwe nemakanzuru havahuremekedze sezvo usiri mutemo wakapasiswa nedare reparamende. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe anochengeta nyuchi kuPretoria, South Africa, Lurum Lesape, anoti donzo rake nderekuti adzidzise vanhu nezvekukosha kwenyuchi uye kudzichengetedza sezvo dzave kutyirwa kuti dzinogona kuguma dzatsakatika zvachose nekuda kwekuurayiwa nevanhu. Asi Lesape anoti nyuchi dzakakosha zvikuru munyaya dzekurima nemamiriro ekunze. United Nations iri kunetsekana zvikuru nekurudziro yemauto emuIsrael yekuti vanhu vabve mune dzimwe nzvimbo dziri muguta reKhan Yunis neRafah. United Nations inofungidzira kuti vanhu zviuru mazana maviri nemakumi mashanu vari munzvimbo idzi. sangano United Nations rinoti hondo iyi yakanganisa zvikuru kubatsira vanhu nechikafu muGaza kuti ikati Israel inofanira kushanda nayo kuti vanhu vasayaure nenzara. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro naDr. Kuda Kwashetuwe vari kuNew Zealand pamusoro pebhuku ravakanyora riri pamusoro peupenyu hwavo munyika mbiri dzinoti Zimbabwe neNew Zealand. Bhuku ravo iro rinonzi An African Boy in Aotearoa, New Zealand, uye vanoti riri kutambirwa zvakanaka chose nevana veZimbabwe pamwe nevamwe muAfrica riri kuwanikwa paAmazon. Pamusoro pekuve munyori, Dr. Tuwe vanotungamirawo mabasa ekuunganidza rubatsiro rushitumirwa kuvana veZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Rural Library Schools Trust. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro pebhuku ravo neupenyu hwavo.
Muchidimu ndinongoti izvo machengeterwa nemarayirwa andakaitwa namai vangu mubuya Tuwe kana gogo Tuwe mai Peter vakandidzidzisa kuti ukabatsira nherera nechirikadzi kana kuvamirira unenge wadenha Mwari kuti vakuropafadza. Saka just felt kuti ndigandidi ndinyore upenyu hwangu, nekuti upenyu hwangu ndakakwara nechishupika zvikuru kwazvo. Dai pasina mai vangu vaita mari cho kuti kwanise kuenda kuchikoro tiwane chekudya nechekupfeka, zvaitiomera kana kufunda ndingasambona kuchikoro inini nemasiblings angu kana kuti nevakoma vangu. Zvinekasisikedi kukupedzisira tikasambona kuchikoro zvachose. Saka ndakaona kuti no, reganiyore bhuku panga kuti munhu anegura kunge aine upenyu hwakaita sehwangu, asi munhu kaushingirira. Uyezve kana Mwari vachinge vari pakati pazvo, yavanoti nechirungu the God factor, kana chinge iripo, zvinhu zvinofamba.
Tinoona kuti bhuku renyu riri kubata upenyu hwenyu munyika mbiri, Zimbabwe neNew Zealand. Makazvikwanisa sei izvi?
Ndakaona zvakakodzera pandaitsanangura upenyu hwangu kubva musoro ndakazvarwa kusvika pandakazokwanisa kuya kuno New Zealand. Ndakakura muZimbabwe ndobva ndatsanangura nezvakaitika muZimbabwe neupenyu hwangu, uyezve ndauya ukuno ndikagodonda nekutsanangura zvandakapinda mazviri ndiri muno New Zealand. Maropafadzo nezvimwe zvazvakaoma makukutu nemachallenges muupenyu.
Bhuku renyu Dr. Tuwe riri kutambirwa sei nemhuri yeZimbabwe?
Bhuku iri riri kutambirwa zvakanaka chaizvo nemhuri yeZimbabwe. Vari muno muNew Zealand, pandakanyora bhuku iri takaita inonzi nechirungu launch capital city yeNew Zealand munonzi muWellington, vanhu vakatenga uye zvanhu vakauya vakatsigira zvikuru sei. Vana vemhuri yeZimbabwe nevanobva kuAfrica, even ivo muno muNew Zealand vanga vakawanda vakatsigira. Within an hour takatengesa 105 copies. Ndiri kutengesa mabhuku kuno nemari yekuNew Zealand $40 a copy, asi bhuku raka okushenewa rekutanga rakatengwa ne $200 New Zealand dollars kopi imwe chete, vechipiri rikatengwa ne $150 $100 pe kopi anga kawanda. Tikangoti vanhu vaidonata vachiti aiwa tinotenda nebasa guru ramakaita. Saka ndinotenda mhuri yeZimbabwe.
Kunze kwekunyora mabhuku, zvii zvimwe zvamunoita?
Ndiri kuwanikawo ndichibatsira kumusha vanotambura akaunti nherera. Pane zvikoro zvatiri kubatsira kumushaini nemudzimai wangu zviri mubhuku iroro. Takabatsira vana vaigona zvikuru asi vanga vari nherera pachikoro chinonzi Chigware Primary School iri kuSangati inova mudunhu ratiri kugara zvino. Takazotamwa kubva kuMondoro tikaenda kuSangati. Saka takabatsira nemudzimai wangu nevana nemhuri yangu tikabatsira mastudents. Tinotumira mabhuku kumusha. Ezvinezvi ndiri deputy chair of the Zimbabwe Rural Schools Library Trust iri kuno kuNew Zealand. The deputy chairperson of the New Zealand chapter. Tine muchapter iri kuAustralia neimwe iri kuZimbabwe ikoko. Saka tinotumira mabhuku. So far takatumira makago maviri, tikabatsira more than 100 schools. Ndakazvinyora zvakare mubhuku. Saka izvinezvi panotione kago yasara kuti tumire kuZimbabwe. Matinguwa ndinewana kupi nguva inonetsa, asi kana une shungu ne yatinoti a noble cause and an objective kuita zvimwe zvinhu, aiwa Mwari anotiwa nezvomukana wekutipo nguva kuti tikwanise kubatsira nekuti tingaite sei.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe Dr. Kuda Kwashetuwe vari parunhare kuNew Zealand neStudio 7. Muchikamu chedu chatuno tarisa shirikuitika maamerika na sirikutarisa kunetana kwa wikuitika mbatorema Democrats panyaye kuti mutungamiri wenyika wa Joe Biden wikuikuiza ere musaruzi mutungamiri wenyika mnambu uzim. Vamwe vanoti va Biden vakwegura nekudaro vaive kufanira kusiyira vachiri kutemwa dzinobva ropa asi vamwe vachiti ngavarambe vari mundima. Va Biden vave nemakore makumi masere nerimwe ekuberekwa. Vakawanda vanoti havana kunyatsofara nekupindura kwavaiita mibvunzo pagakava ravakaita nevavari kukwikwidzana navo va Donald Trump vebato reRepublicans. Mamwe mapepa nau ave kutonyora kuti va Biden vanogona kuregedza kukwikwidza. Mukuzianya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbo vasachigaro wezano PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni.
Nyaya yejerara vaBiden inyaya inoonekwa nemunhu wese kuti iri pachena kuti vaBiden vamunhu akwegura uyezve kana takatarisa mitemo yesarudzo yebato remaDemocrats zvitori kwavari ivo vaBiden ndo chete vane kodzero yokuti vataure kuti achakwanisa nokuti ndivo vane madelegates ndivo vakanzi nevanhu vemumatunhu ese ndivo vatiri kuda. Saka tinoona sekuti kuti maDemocrats vapinze mumwe munhu mutsva pari zvino nguva yacho ndopasisina nekuti asarirwa nenguva yemwedzi mishoma kuti ende kusarudzo yemunambudzi. Saka maDemocrats vavapa nguva yakaoma. Chandinoona ndechekuti maDemocrats vaita chirwirangwe vobatsira vaBiden vachivanhatsurudza uye kuti kutaura kwavo kuruzhinji pajikerero kuve kushoma nokuti ndo zvinoita kuti vaonekwe kuti mukuru uyu wavamutana.
Asika vaguni vamwe vanenge vari kuti kunyange vakasarudzwa vanokwanisa here kuti vazopedze makore acho mana avanenge vasarudzirwa kana kuti rinenge radambudziko zvakare?
Aiwa ka toda kuti vanhu vaziyeka kuti kunyange vaBiden vakasarudzwa tomboti vabudirira vakunda vaitwa mutungamiri wenyika zvakare, nyika haitongwe nemunhu mumwe chete. Kune mutevedzeri wavo amai Kamala Harris, kune zvipangamazano zvavo, kune makurukota ehurumende ndo vanenge vachibatsira kuti nyika ifambe. Pasi rese hakuna nyika inotongwa nemunhu mumwe chete kunze kwekuti atori madictatorship. Even kumadictatorship ikoko kune vanhu vanenge vachitotsigira dictator iyeye ndo vanenge vachibatsira kutonga nyika.
Asi ivo vaTrump havasiwo kachikomana achidiki, sei vanhu vasiri kutaurawo nezvezera ravo?
Tingati vaTrump pamaitiro avo, mafambiro avo nematauriro avo zvinooneka kuti vachiri kuzvinzwa uye pane musiyano mukuru tichienzanisa navaBiden.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vaimbo vesachigaro webato rezano PF mudunhu reAmerica Dr. Frank Guni vari parunhare muno muWashington DC na Blessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo. Zimbabwe Olympics Committee kana kuti ZOC inoti yambomira kuzivisa mazita evachamirira nyika kumakwikwi eOlympic Games kuParis kuFrance gore rino, sezvo ichiri kumirira kunzwa kubva kusangano reInternational Sports Federation kuti ritsinhire vakakwanisa kubata nguva dzinodiwa mune mimwe mitambo. Mutungamiri wekomiti yeZOC Vatabani Gonye vanoti pari zvino pane vatambi vashanu chete vakwanisa kubudirira kuenda kumakwikwi aya. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navagonye.
Titarisa timu yeZimbabwe iri kuenda kuParis. Tingati isusu iko zvino mamiriro atakaita tine vamaathletes anoita 5. Mashanu Isaac Mpofu wemarathon, men's marathon ndiye akatanga kuqualifya. Ndokuzoteva naStephen Cox anoita inonzi men's single sculls uye rowing. Ndokuzoita mutapiwa Makarau sprinter anoita 200 meters ndiwo vamaqualifya, achiteerwa naRutendo Nyahora anoita marathon women. Kozoita wechishanu ari anonzi Makanaka Ishe Charamba, iyo futi ari mani we 200 meters sprint men. Ndo vanhu vatinoti izvozvo ndo vaqualify.
Muchange muri kudoma timu iri kuenda kumaOlympics izere rini?
Katasvika iko zvino inguva yekuti maInternational Federations anoita se swimming ne athletics ne golf vaakutarisa marankings vochiona kuti panhamba dzevanhu vakwalify nemaatletes marankings vanokwanisa kuva vachipinda vangani. Ndo zvatatomirira taifanira kuve tichitaura nezvetimu yedu mangwana, but zvinhu zvatazomuva forward kuti tozotaura next week.
Mungati vatambi vezimbabwe vagadzirira zvakanaka here?
Tichiri kufinalize mapreparations, but ingati isiko zvino ndo mamiriro ataita. Ende tichitarisira kuti vese vatambotaura, kana munhu achikwalifya toti tikatarisa wemarathon munoziva kumanya kwaanga achiita, achiita matop 10 achisvika kuchinzvimbo chakadaro mumacompetitions aanga achiita, munhu anenge ari papo anenge ane mukana wekuti anokwanisa kusvika mafinals mune vakomana vese vema200 vachimanya under 20 seconds. Vanhu vekuti tinongoti isusu vakangoita zvavagona tinenge tichitenda, vavazosvika kumamedal tinototendesa senyika nekuti vaita zvavanokwanisa kuita. Iko zvino hatisi kuda kupa pressure kumaathletes, but tinoziva kuti vanogona kuwina vachisvika mafinals vakazotiwanira mamedal. Zvinhu zvinenge zvakanaka chaizvo.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Olympics Committee Vatabani Gonye vachitaura naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Taita dambudziko kumudunhu remperengwa central mashe mazofa kudhibha remutuzubwe, mwombe dzinodhibha padhibha remutuzubwe, mwombe tariri kufigwa nemwombe zvisingaiti. Ndarasigwa nemwombe nhatu muvhiki rimwe chete. Chikonzero chatinofungidzira chirwere chakambotikuira mwombe gore rapera chadzoka zvine simba zvakare. Tinourombo kuti gavhumendi yakatipa mushonga mwombe dzikandobayiwa kumadhibha akasiyana siyana, asi isu dhibha redu remutuzubwe pakaita nyanya dzakada kubhadharisa vabereki. Saka vabereki vazhinji havana kunge vakwanisa kubayisa mwombe dzavo, nekuva kuti paidawo kubhadhirwa mari pamwombe $2 pamwombe. Saka chakaitika ndechokuti vanhu vakatadza kuwana mari iyi. Saka tiri kufirwa nemwombe zvisingaiti zvokuti dai gavhumendi yatibatsiravo please yapindira, vaitawo ngororo kuti chingava chirwere chipi mwombe dzedu dzabatsirikana.
PaStudio 7 hapo, mamukazei. Aiwa, munyika munoita zvirwadziwa manje. Sezvaibvira vanhu ambotita Mwari ambotitironyesa panamuna ngagwana plani yekuita nemurumoyo. Haana kana hanya nesu, kana kahwari. Ari busy kutuka maNGO. Apa ari kupe mafuti mari kubva kwaari. Unoshaya zvari pfungwa dzake chedziri kubva pabvidzienda papi. Kwozoita vamwe mapenzi rakaita zvavanoda achitoita misa apera, haana pfungwa, haana makwaliti dzekuita leader. Vada kuti afere, vada kuti muzitaura here, vada kuti vasimukira sei, vada kuti aite sei chamisa wacho. Chechiwa zvari mazana anenge achitumwa zvavo kuti aondonge musangano wedu hazvina mhosva izvo. Mwari ndiye nevanhu vake. Akatara prezidenti akati God is in it. Ndatenda zvangu.
PaStudio 7, PaStudio 7 mamuka sei nekuswera vashamarari veStudio 7 mose. Ndipewo zvemukara anibotaurirawo zvemurume anozitsanyatwa uyo kuti chanofanira kuziva ndechekuti hakuna chisingaperi. Mugabe waizviita zvaari kuita izvo achiti ZPF aizofi akabva pachigaro ini ndichiripo, asi mugabe wacho hakusina. Saka sanyatwa ka zvavanoita izvo zviri kupera manje manje. So vana vezimbabwe tanoita kudzimirirwa nekuti makarwa hondo, makaita masoja mukazodii. Nesu tiri masojawo, togona kuti kubvisai pachigaro futi. Saka musambofungawo kuti munofa muchitonga vana sanyatwa muchiita zvamuri kuita vanhu muchikusisa vanhu. Saka musambosikurira vana sanyatwa, ziva kuti hapana chisingaperi. Sanyatwa wena shamwa. Ndatenda zvangu. Ndiri champion mulambo paJoburg.
Studio 7 again mbogu pasisai muZimbabwe kwese kwamungadai muri. Ndichiti Mwari akiitire zvakanaka. Ndoda kutaura hangu panyaya yevanhu veSADC vari kuuya muZimbabwe. Sekuziva kwedu ndofunga Munangagwa paari papo hapazi pake, ende ari kuzviziva kuti haifanira kunge ari ipapo. Saka kodzero dzevanhu dzese dziri kutyorwa idzi kutoda kugara avhundudzira vanhu kuti pachazoya veSADC pashava hwana chati bufu. Asi izvo zvaiva zvakare, vana veZimbabwe tangwara takuziva marights edu. SADC iri kuuya takatoimirira kuti iwe takatoimirira, ndopamuchazoona kuti vana veZimbabwe vakangwara takuziva marights edu isusu. Patakadzvanyirwa pakwana, izvezvi nyika ine nzara, vanhu vari kudya kamwe chete pazuva. Vana chivhavi vachiita zvokutamba nemari yenyika zvavari kuita zvavasingasungwi. Iwo ukataura kuti tashatirwa nenzara munyika medu, vari kuita uhori chimbomirai wosungwa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheLive Talk Diaspora Forum nhasi na8 PM, apo tiri kutarisa nyaya yekutoreswa mhiko kwaitwa makurukota muSouth Africa uye zvakunoreva kuvana veZimbabwe. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Taboka Ncube.